Naisu sewa shandi tirikutswa kumutana nekudumbu. Mitezo irikuiswa haisi kutarisa mushandi ndokuche kutanga chaicho. Chepiri chacho, mari yacho yavanoti viki. Tazena mutswa vakatiudza kuti irikubhekwa negold. Rinove ratinomaina isu vashandi. Kata apa mwechitaita nani nekuti gold riri kukwira mutengo. Asi zvigi riri kudonha mutengo zvinotyisa. Tikanzwa zvekare rimwe remagamba edu vanove vamutsvangwa vachiti zita rekuti zvigi vari pakune mukuru wenyika vanove president wedu vamunangagwa. Tikanzi kusimba kwakaita president wedu vamunangagwa ndokusimba kwaita zvigi. Bati nemadonhero araita handizivi kuti president munangagwa vachiri kurida here zita rekuti zvigi.
Regai tizwe kuna vatongogara. Vatongogara, munoti nenyaya iri mudariro uye mashoko ataurwa navajavangwe?
Tinanga takaunzira zvigi nyaya yekustabilize our current and to turn inflation. Nyaya yakanga yanyika inflation and arabhiziti yakazoona zvakakodzera nenyaya yepressure inenipa on the forex yakazoona kuti ite devalue tickets. Saka arabhiziti yakazoti azireact as a way of addressing because pressure of foreign currency yakanga yaasei yanyanya. So ingove moment yebiki zvigadziriswa kadzwa mutungamiri wenyika vachitaura kuti a duty of everyone every Zimbabwe to defend our currency. And one thing we want to say is they've noted the concerns of civil servants and they are going to look into their plight. So I think, yes, it's a painful moment, but I think government is doing everything in its power to address the issue of SIG. They all carry me that night. But I'm not sure what the mind is. Zvekuti zvigi razvodonha saka vamunanga zvamunaiwa zvigi zvinoramba rakasimba riripo ingori devaluation yaitika ende hazvina kutanga kusvika muzimbabwe zvinoitika munyika dzakawanda wanda.
Vanomboka, munoona zvichizobatsirawo here kune makambani akazvimirira nekwenyuwo kumasangano emigodhi tikaa taonawo vashandi vehurumende vachiwedzerwa mihoro?
Vamajongwa, handidi kunyeperai. Hurumende yedu yavamunangagwa haina kwainotisvitsa sevashandi. Haina chivashandi chainacho. 2017 vachipinda takamacha tichinodzidza vamugabe chifungwa kuti matambudziko edu aikonzerwa navamugabe. Vamutulinguve vakatitaurira chirungu chaityisa vakatiti taakuita anonzi maausterity measures. Mumapolicies ari kuiswa necurrent government anongonobata mari yemushandi. Mushandi wavamunangagwa ari kuhora 300 iyo yakasiya chiorekwa navamugabe akutekswa mari inotyisa. Kumapension kwedu vakaenda vakanotisira SI 32 of 2019 yobva yatora mapensheni ose. Nyika yedu haisi kurawa nesanction. Nyika yedu iri kurayiwa necorruption.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, pindirai tinzwe.
Wangu vakutoita mitembo inekushaotangira pati nyaya yemaostenity measures anga achitaurwa aya tirikuona achishanda zvaizvozvi bcause mukatarisa kusungaura kwakaita vana vezimbabwe makore apfuura taina maprojects akawanda achiitwa mune nyika angave marodzi angave mabridji angave madhemu mainnovation hub zvichikaita kumainini. Saka hatingati maostenity measures haasi kushanda. Ari kushanda, ngatirambe takasunga matumbu nyika ichiwakwa.
Vanomboka, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa nehurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe kuti zvinhu zvigadzikane munyika kunyaya dzemihoro?
Ini ndinoti hurumende yedu dai yakwanisa kuvhara mwena wecorruption ndochekutanga. Chechipiri kuti mari yedu iite simba. Mari haidi politics, economy. Vamunangagwa ngavabatane navachamisa, vabatane nemapolitical parties ose vavake nyika.
Vatongogara, hanzi uori ndohwauraya nyika.
Hapana nyaya yecorruption iri kumhanidzwa nezvayo. Gavhumendi iri kuita zvese zvainogona. Kana inyaya yecorruption zvinoona kuti yakanyanya kukambuni ndokunofanira kutanga kugadzirwa corruption. Heri nyaya yekuti zvatibatanei navachamisa. Vachamisa vakati ini ndasiya politics. So unonomukire munhu akati ndasiya politics kuti zvatibatanei.